magadi zenu muri Zimbabwe Africa Unite
makaka funga sei kambaka mukoma
Africa Unite ito mwandiri kubatanisa nika zeti. We are a continent of Africa, we are a continent and as Africans we should be one. Zvinofara zvakanyanya because for the first time yangu kuonerwawo nevanhu vekunze vakaita semapromoters nemamwe majournalist ekunze nevashoma vacho vati vainzwa right now and ndiri kufara because pandakaibudisa even mukatsvaka pafacebook yangu munoona kuti mastori akawandisa even ku YouTube.
Takambotaura tese mazuva aperayo kumashure uko makurawo zvakadii kubva pamakatanga kuridzwa pastudio 7.
Tinoda kunyanya kugamuchira serezi vanhu vekustudio 7 kukundiridza kwamunoita regaindiki yesterday. Because like, you know, I'm always told by big people that right now that open in the level. Murukutipa mukana wakakundisa nekuti muno muzimbabwe munoziva kuti varungu chawandisa pamwe pacho unogona kutoita shomo yakaita seZimbabwe yaya munogara muchiridza ishomo yenyika aisiya Bernard Bitora negirlfriend yake ishomo yekufanira kuti munhu wese ari kufanira kuimbwa ari kufanira kuiteerera asi unotoona kuti mamwe madjs kune mamwe maredios vanenge vasira zvikoshesi izvozvo havana basa navo
mashoko amunge apewa vatsigiri venyu nhasi
kuvatsigiri vangu vese vari kunditeerera nevasati vava vatsigiri mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatizvidei ngatisigiranei let's support one another tinoita setakasarira kuvarungu tinozongotaura hedu mashoko akawanda kuzvitsigira kutsvaga musapoti nekutsvaga pekuzvoendamira kuti nyaya dzedu dziite kaprovizhana but if you see kuti varungu they support each other that's what we should do.
Let's talk about the next few topics. Africa is a continent. Let's use Africa.